Mapurisa anodzivirira nyonga nyonga ange aine zvombo zvehondo zvinosanganisira pfuti nemboma aswera achitenderera mumigwagwa yeHarare nechitungwiza zvichitevera chisungo chedare makurukota nezuro chekuti hurumende itore matanho ekuchengetedza runyararo pakuratidzira kwemangwana. Mapurisa ange achitenderera nemigwagwa asingabviringe vanhu uye mamwe ndiwo ange achingotenderera nemotikari dzinodira mvura inovava. Mamwewo ange aine motikari dzine maloudspeaker achiyambira veruzhinji kuti vasiyane nemhirizhonga vachiti kana munhu asungwa anoenda kujeri ega kwete nevakaronga kuratidzira. Mapurisa ange achikurudzirawo veruzhinji kuti vaite basa ravo sezvavanoita mazuva ose sezvo vanenge vakachengetedzwa. Vagari vemuHarare vakawanda vanoti hapana chakaipa pakuvepo kwemapurisa mumugwagwa vachiti zvakakosha kuti mapurisa achengetedze runyararo nezvivakwa nemidziyo yevanhu. VaRaymond Gano vaudza Studio 7 kuti kusvika pari zvino hapana chavanoshora pane zviri kuitwa nemapurisa.
Kuvapo kwavo mumastreets nekuda kuti runyararo rwuwande, tinozvikudza ngazvirambe zvakadaro. Chatoshora kurohwa kwevanhu kusina njere mukati.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota zvemukati menyika vaKain Matema kuti mapurisa mangani adirwa mumugwagwa sezvo vange vasingabatike vachinzi vanga vari mumusangano wePolitbro. Studio 7 yabata mutauri weZANUPF vaSimon Kayamoyo avo vati havakwanisi kutaura sezvo vange vachangodzoka munyika. Asi murongi wemusangano muMDC uye vachange vachitungamirira urongwa hwekuratidzira mangwana vaAmos Chibaya vaudza Studio 7 kuti vanofara chose nekuwanda kwemapurisa nekuti ari kuita basa ravo rekuchengetedza runyararo.
Hatigoni kutya mapurisa because mapurisa basa ravo ndokuchengetedza runyararo munyika. Saka navakatowanda kudai tinoimba kuti namangwana patisange chitaridzira vachange varipo vane uwandu hwavo vakachengetedza isu vanenge vachiita peaceful demonstration because isu takazivisa mapurisa zvivamutemo kuti tichada kutaridzira murunyararo pasina mhirizhonga. Saka ndinoti haiwa mapurisa kana achinge aripo varogadzirira havo kuti vahochengetedza vanhu veZimbabwe avo vachange vachitaridzira murunyararo muzuva ramangwana.
Panyaya iri nyore kupe rwokuti kuratidzira uku kungangomiswa mushure mokunge mapurisa awana rekeni nematombo anonzi anogona kunge ari kuda kushandiswa mangwana. Vachibaya vati vacharatidzira murunyararo uye havadi mvumo kubva kumapurisa kuita izvi.
Takananga nenyaya obvunza pakutanga iyi nyaya yepermission aiwa harisiro basa ravo. Basa ravo rinotifana kuvazivisa chete kuti tichataridzira musi wakati. Hatitsvaki mvumo kumapurisa bodo. Mutemo unoti munozivisa mapurisa ndozvatakaita semusangano.
Asi mumwe wechidiki mubato reZANUPF vatenda ichirau vanoti kunyange hazvo kuratidzira kuchibvumiswa pamutemo havasi kuzorega pachiitika mhirizhonga sezvakaitika munandira apo pakafa vanhu vanodarika 15 uye pakaparadzwa zvinhu zvinokosha mamiriyoni 30 emadhora ekuAmerica pakuratidzira kwainge kwakarongwa neZimbabwe Congress of Trade Unions.
Zvinongovimba kuti vakaita pisuwo yatingafare zvikuru asi vakasara nyararo taudza vatsigiri vedu especially vanotengesa zvinhu zvakasiyana-siyana kuna Siya So kuna na Glenview Area 8 kwese kuti anenge auya zvako akanganisa kuti vasatengese tati vanhu vavo vanokwanisa kuti vadhileo navo vachibatsirwa zvakare nemapurisa.
Imwe nhengo yeZANUPF Youth League muzvare Christina Taruona vatiwo kunyange hazvo bumbiro remutemo richibvumidza vanhu kuratidzira rinovapawo mvumo yekuzvidzivirira kubva kumhirizhonga.
Noti kana mubumbiro remutemo wedu weZimbabwe munotaura kuti kune inonzi self defense nometa uri mukadzi nometa uri unisex kune inonzi self defense. Saka self defense iyo tichaishandisa kune vanouya vachitikanganisa kana kumabhizinesi. Noti mukatarisa population yeZimbabwe vanonyanya kushanda madzimai nevechidiki ndo vachine simba rekushanda. Saka zvino tichine simba kudaro vanouya vachitivhiringidzawo kudaro tinokwanisa kushandisa self defense iri mubumbiro redu remutemo.
Mutauri wevechidiki muMDC Steven Sarkozy Chuma aramba mashoko ekuti bato ravo richakonzera mhirizhonga achiti zvese zviri kutaurwa nevanhu vanoda kusvibisa zita rebato ravo.
State kana kuti rejimu sekutaura kwandamboita vari kutya saka vari kutsvaka chose chingaita kuti vave vanonenedzera mhosva kuMDC uye kuti itaridzike sebato remhirizhonga. Asi tinozviziva kuti mazuva maviri matatu apfuura vatsigiri vedu machemen emadistricts edu anga achiteererwa usiku mudzimba vachirohwa.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaudza chikwata chiri kushanya munyika cheAfrican Court for Human and People's Rights kuti MDC ichabvumidzwa kuratidzira murunyararo asi ikaita mhirizhonga ichazvionera pamhino sefozha. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.